somebody sing.
Amen.
Simplex music.
Amen.
Somebody sing.
Amen. Amen. Hallelujah.
Somebody sing.
Amen.
Somebody sing.
Amen.
Somebody sing.
Amen.
Somebody sing. Somebody sing, somebody sing, somebody sing. Joy to the world, the Lord is done. Iwa inavo, anamenyu baba. Yesuwa bari no buda, chidinga suwa ro nyura. Enyu wanasi hulwata, ndina kusarudza kutambudzika. Enyu wanasi hulwata, ndina kusarudza kutambudzika. Satani waifunga wakangwara, pindita mambara viwe. Satani waifunga wakangwara, pindita mambara viwe. Satani jaifunga takangwara, chichikuita mambara viwe. Satan jai funga tatangwa, chichikuita mambara biwe.
Somebody sing. Chamisa anosimusa rombe kubva muguruva mari wedu vanoshamisa ini adikone kufamba ndinoga ini wacho adikone kutofamba ndinoga ishe wangu ndiye kachiedza anonditungamirira manderu
mamirira
ishe wangu ndiye kachiedza anonditungamirira
masikatamirira
satani eka warusa eka warusa inzaunze eka warusa andichabatika ndina Jesu iweka iweka warusa terera uswe iweka warusa eka eka warusa andichabatika ndina Jesu.
Somebody sing.
Amen.
Somebody sing.
Amen.
Somebody sing.
Amen.
Somebody sing.
Hallelujah.
Somebody sing.
Amen.
Somebody sing.
Amen.
Somebody sing.
Somebody sing.
Somebody sing.
somebody's here.